kuvurwa kwezambuko rekazungula kunobatsira kudyidzana pakati penyika dzemusadik kwa creator imwe yatingati transport corridor inolinga vana South Africa nana Zambia uye nana DRC nekumusoro kuAfrica. Saka zvakureva kuti vematrucking vemabhizinesi vanenge vachida kufambisa zvinhu kubva kusouth africa wane mukana wekusaenda nekubate bridge kunenge kwava kunyanya kuwandirwa zvakanyanyisisa, vachikwanisa kuenda nekukazungula vazonopinda nekuzambia vokwidza kana kuti vangenda kunana DRC kumusoro ikoko.
Izvi zvinorevei kunyika yezimbabwe?
Kuzimbabwe advantage iripo nyaya yedecongestion yebate bridge. Sezvamunoziva bate bridge yanga iri kuita madambudziko ekuti paa paine congestion yakanyanyisisa zvachiita slow down regional trade and regional economic activities. But Zimbabwe inogona kurasikirwawo zvakare nemarevenue
munorevei apa,
nekuti moti kana dzichipfuura and through Zimbabwe dzine miripo yadzinenge dzichibhadhara. Saka mota dzakawanda dzakatiza kubate bridge dzaenda kukazungula, zvakurova kuti imari yatinenge taakurasikirwa nayo senyika. Saka izvozvo zvakakosha kuti zvijekeswe. Hongu bate bridge ino decongesteka, but kudecongesteka kwebate bridge kurasikirwawo zvekare kwedu kwemarevenues ataigononge tichiwana kuburikidza nekupinda kwematruckers count, kwemagonyet count, kwevanofambisa zvinhu vachibva kusouth africa vachienda kunana zambia kana kunana DRC.